haina kuti pakana chikonzero hurumende yedu haineti nekuputira Zimbabwe kunyara nekuita zvinhu zvinonyadzisa. Manje manje vanga vachiba chikafu chevanhu chakadhonetwa nenyika rese jekerere kuti chipuwe mavictims ecyclone Idai. Pakudhoneta hapana akambovaona, asi pakuba zvinhu zvevanhu ndipo paunovawana. Munhu anenge ane chake chaanenge agadzira, ivo vanongoziva kuzotora. Vatora mabhuku awa, havana kupa tsanganudzo. Ende zvatishamisa, vatora mabhuku awa abva auya na former president of Nigeria Olusegun Obasanjo na former AU chairperson Olusegun Obasanjo. Akapinda muno hapana kana wehurumende amugamuchira, ada kumuona, ada kutaura naye. Vanhu vasina kana hanya nehistori nerondedzero yeAfrika, asi vanonyepedzera kuda kuziva rondedzero yeAfrika, asi havakwanisi kana kutambira munhu mukuru akaita saOlusegun Obasanjo.
Saka mabhuku aya atorwa panhandare yendege aakuda kupinda navaObasanjo.
Ehe, mabhuku ava sezvamunoziva vabiti navaOlusegun Obasanjo na Greg News vakanyora bhuku redhemokrasi muAfrika ravari kutenderera pasi jekerere. South Africa vakagamuchirwa nemufaro, vari kuenda kuMalawi vari kunogamuchirwa nerufaro, asi munomu vatorwa sevatorwa, vatorerwa mabhuku, vanyimwa mabhuku avo. Kunyadzisa kwazvo, hamusati tamboona nyika yakadai yekuti inonyadzisa munhu akaita saOlusegun Obasanjo. Munhu mukuru kune vanhu vese vari kutonga muno muZimbabwe, munhu akabatsira Afrika. Vanhu vaidhoneta zvinhu even kunyaya dzerusununguko. Vanhu veNigeria, mukuru akaita saOlusegun Obasanjo ndiani nani arimo muhurumende iko zvino angati angaidzana naye, wokuti paairport panoita vanhu vanofunga kuti vanotorera OlusegunObasanjo mabhuku. Kunyadzisa pasi rese reAfrica.